zvanzi izvo vanhu vakatinominata from Manicaland havasini 15 havasi pavoters roll. Zvikanzi vemashonaland east practically vazongoti about 75% yevanhu vandinominata havasi pavoters roll, but vanhu vese vakatinominata vane mavota registration slips. Vekumurehwa vekumashonaland east vakatinominata the same list yashandiswa kumurehwa west, vanga vari 15 candidate yedu ikapinda paballot, but kwaku Harare vanzi havasi 15. Same applies nemashonaland central, candidate yedu yapinda paballot, same list yerambwa kuHarare. Ndozvaitika, tarambwa nekuti voters roll is in shambles and is being used to reject macandidates anga aine everything who had met my requirements. Unfortunately, they use the voters roll, which is in shambles, to reject us.
Saka muri kuronga kuita sei?
Tichaenda kuzek marepresentatives emaprovince aya ane vanhu varambwa vaine mavota registration slips vachitaura kuti here is evidence yekuti vanhu vari pamanomination papers vari registered. Kana zek yaramba kuteerera kuti isusu tiri kuti voters system yavo iri flawed, system yavo haisi kugona kuita zvinoita kuti mavoters registration slips awirira zviri musystem mavo, kana varamba tenda kumakoro.